denda hili ilichatumbo bata munu wese hati tumbo ligazirira hii ndo kuri bata bata gaita inise muna peza kure nese hili chitaro wanenya ya COVID chaka chitoro chitiri right nilipo pinda mbo sangana na cho sama sangana na alaita nao afingi ndo kutuuna tuona zwaziri uziri pa internet uziri pa smartphone uchimoji sangana na cho zwaziri saka ndo masanganira na chaka ita nacho siwa tatu mwese tiripano ini nda atimaya wangu na tete unis tese tiripano
vatere ni wangada kuziwa kuti makasanga na sei ne denda irori vama nyenyeni
isusu uziwa kwenye ma sanganira na chaka ita ne COVID yaka hapa uke mtao asaka sanganira kwa mwrewa panamu muna kapa na uke mtao miaka yunza ikazibacha wanu wakawanda fane mamu hatu zoto zoto watu wakato chingani mkure mekeza wa fikizi kuunga na yuko kondukwa tukusangana na yuko COVID saka ngini isu tuku ziwa wataka iwanira ndio kwa mchia iwanira o ukasatire
saka muriku nduwa sei muri watatu parijino
chiri watatu atina mwe chiri pamu iroka enza saka taka siyana inini ndakabai wa maji jekse na angwe suma hiri esaino farm vaccine maema genye ni waka ramba waka nga wa singa ifari le ye kuchaino waka mirira ye ku AstraZeneca waka ziwana waka bayi waka mochete waka wa mirira kuzuka wake chitu kana nguwa ya chua shika chete unisi waka ramba za chose esaino farm yacho kana any other wana kuhida kana kuya kuchipatara wanga waramba asi ne mtemo urumende wakati zita zukusenziseru wa kakunyige teza kanenge kane mtemo mkati saka wanga zuku masaka takati mtese tiri wa tatu sili mchipatara chumwe cheche
chinozuko wangu wachichema kuti mchipatara macho amusi kukwanza unge wachi wanuska mishonga nirubatiro wanotarisira imi muri kubatwa sei mchipatara
chikaita rongora kanaka se muri tuna rubatsiro rwema hospital maviri zvikuchengetwa ne ma doctors of United Nations ma UN doctors arimo mbabwe ne manesawo tirikuchengetwa zvakanaka chaizvo chipata chinonzi Arundel hospital chirimo Mount Pleasant mu ward manjogara chipata chepamusoro soro chaizvo chinotifungisa zvakabenga zvakaita Harare hospital kudhara saka ndoita na paravija kwa hospital kudhara vakuchibata zvakanaka hapana chatikushaya
tinoziva kuti nyaya yekubayiwa nhomba isarudzo yemunhu pachezvake asi zvii zvaungataurawo imi semunhu akabayiwa nhomba uye abatwa necovid-19
nyaya yekubayiwa iyi it's an individual choice but ndangoti ndizivise vanhu kuti nyaya yachiti haichadi kunyange kufungwa zvakawanda wanda yaya yekungoti kana mishonga yauya bayiwa mishonga yauya bayiwa mukati asazva takaita tiri vatatu kurwara kwedu kwakatokuenderana nekubayiwa kwatakaita ini ndakabayiwa ese ini ndisiri kunyanyorwara pautatu hwedu mai manyenyeni vakabayiwa rimwe chete ndo vari pakati chete indisa vanari vakabayiwa ndo vari kurwarisa saka tirikukumbira kuti titorewo chidzidzo pane izvozvo kamuenza zive kuti mavaccines ari kubatsira ari kurerutsa haatadzise kutubate chirwere asi kana chakubata wakabayiwa uri kurwara zvishoma.